Manera kana kamuri ya Zimbabwe. Ino is Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 17, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvombotura befu mushure mekunge dare raramba kushitambira chikumbiro chehurumende yeSouth Africa chekupikisa mutongo wekuti vane magwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP vasamanikidzwe kubuda munyika iyi. Vamwe vari kuzviti vakabata chigaro chemunyori mukuru webato reZANU PF vanoti vadzinga nhengo dzebato iri makumi manomwe mudare reparamende. Vanopikisa veCitizens Coalition for Change vanoti paramende ngaitore matano. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakambotura befu nezuro mushure mekunge dare repamusoro munyika iyi raramba kutambira chikumbiro chegurukota rezvemukati menyika iyi vaAaron Motsoaledi chekuti vabvumidzwe kuenda kudare repamusoro-soro reSupreme Court kunopikisa mutongo wekuti bazi ravo rakatyora mutemo padanho rekudzinga zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit ekushanda pamwe nekugara munyika iyi. Asi mamwe magweta anoti vaMotsoaledi vanokwanisa zvakare kudzokera kumatare. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti harina chivimbo chekuti vaMotsoaledi vakaenda kudare repamusoro-soro vanga vane mutongo wakasiyana nevarainge rapa muna chikumi. Dare iri rakati zvainge zvaitwa navaMotsoaledi zvekuda kudzinga zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika kuzviuru zana nemakumi manomwe nezvisene kana kuti 178,000 zvainge zvisiri pamutemo sezvo vasinawo kunge vasuma zvizvarwa izvi nezvedanho ravo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weZimbabwe Exos Forum vaGabriel Shumba vanodzanangura zvakataurwa nedare.
Nguva haisati yakwana yokufarira kana kuita mhemberero danho iri, nokuti Home Affairs inenge ichingova zvene mamwe matanho ainogona kutora.
Asi vaShumba vayambirawo kuti vaMotsoaledi vane mukana wekudzokera zvakare kumatare kana vasina kugutsikana.
Pane zvaazvataugwa neHigh Court muPretoria kuti vanofanira kuita zvavasina kunge vaita. Vakaivo vanofanira kudzokera kuvanhu vakabata Zimbabwe Exemption Permit voindazve kumasangano anogwira kodzero dzavanhu vachinanzurudza kana kutsvaka mufungo wemasangano iwavo nevanhu vari paZimbabwe Exemption Permit nevamwewo mastakeholders kuti zvoitwa sei kana kuti zviri mugwara here kuti imisiwe Zimbabwe Exemption Permit. Saka vanogona futi kudaro voti tava kudzokera.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kumabasa mukomiti inoona nezvemagwaro eZEP yeZEP Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vanopawo maonero avo panyaya iyi.
Isu seZTP Coordinating Committee tinotambira mutongo wakapiwa nedare repamusoro rekuPretoria, asi hazvigadzirise matambudziko edu pari zvino nekuti hatisati tanzwa pamire Minister weHome Affairs, nokuti pari zvino ari kuti achiri kuongorora gwaro remutongo wakapiwa uyu. Tiri kutya kuti pamwe anogona kukwidza nyaya iyi kumatare repamusoro.
Asi sachigaro wesangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zvedzimwe nyika muSouth Africa kare African Diaspora Global Network, Dr. Vosimuzi Sibanda vanoti havaone vaMotsoaledi vachidzokera kumatare kuno kukwidza mutongo uyu.
Vanogona zvavo kuti vaite petition kuti vaende ku constitutional court kana vachida kutambisa zvaunguva, nekuti tinoona kuti kuti vahwine nyaya iyo imhosva iyo yekukota hazvioneke kuti zviri nyore, nekuti nyaya yanga vachiuya nayo yekuti decision yavakatora haisi pasi pepaja haitomboiti, nekuti vakatadza kutevera procedure chero yanga isiri pasi pepaja.
Vatiwo gakava iri rinopedzwa nekutaurirana.
Saka tiri kuona kuti iko zvino chingangoitika ndechekuti vachimirira kuti vadzoke vatange pasi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri vati mutongo uyu vakakosha panyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu.
It's a very positive judgment panyaya dzekudzivirira kodzero dzevanhu nekungomeka shuwa kuti vane simba vanomeka madecision vanomeka madecisions avo vachiconsider upenyu hwevanhu nenyaya dzekodzero dzevanhu.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichimirirwa nemasangano anorera kodzero dzevanhu akawanda kusanganisira Ray Helen Suzman Foundation neConsortium for Refugees and Migrants in South Africa uye Zimbabwean Exemption Permit Holders kana kuti ZEPHA. Asi vari kutsigirawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvidzingwe ndevesangano revanotyaira magonyeti reAll Truck Drivers Forum and Allied South Africa. Magwaro ekupa mukana vana veZimbabwe kuti vashande akaparurwa muna 2009 achinzi Dispensation of Zimbabweans Project asati ave kunzima ZEP kutanga muna 2014. Muna 2021 vamutsvaledi ndipo pavakatanga kuti mapepa aya aingosvika kumagume kwekushanda kwavo kunyange vakazovedzera kaviri kubva panguva iyi. Dare rakavedzera negore kusvika muna chikumi 2024 kushanda kwemagwaro aya. Zvakabuda mukuverengwa kwevanhu muSouth Africa zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika miriyoni imwe chete ndizvo zvakawandisa munyika iyi kudarika zvimwe zvekune dzimwe nyika zvose. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kurwisana kuri kuenderera mberi pakati peIsrael nechikwata cheHamas, apo America iri kuedza kuita hurukuro dzekuti vanhu vari muGaza vava nerubatsiro. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaAntony Blinken, vanoti vaita chibvumirano nemutungamiri wehurumende yeIsrael, vaBenjamin Netanyahu, chekuti vari muGaza vava nemvura, mishonga nezvimwe. Nhaurirano idzi dziri kuuya apo mangwana mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira nyika dzekuMiddle East dzinoti Israel, Jordan neEgypt. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana kana kuti 1400 vafa muIsrael, vamwe zviuru zviviri nemazana masere kana kuti 2800 vachifa muGaza. Reverend Eve Mudambanuki vekereke United Methodist iri kuKansas muno muAmerica vanoti makristu mazhinji havana divi ravakarerekera muhondo iyi uye vari kunamatira runyararo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Tiri kuone kusadzikama kwakanaka kuri kuitika kunzvimbo inoyera iyo Mwari wakatuma Jesu. Makereke kana kuti makristu nevanhu wese kungofa kwevanhu hondo hachichiri chinhu chakanaka. Hondo ihondo inoparadza, uruwengo runokonzeresa zviripo. Saka zvinokanganisa magariro evanhu pasi rese, nokuti madziso evanhu pasi rino rese akatarisa kuIsrael, ndo kwakabva muponesi wedu. Asi tiri kuone kuti mhuri imwe chete iri kurwisana, wari kurwawa wana vaIshmael nevari kurwisawa Israeri ndo yakadiwa naMwari. Saka tiri kuonakuti ruwengo runosvika pakadari.
Panguva iyoyi imi semakristu muri kuwanikwa muchiita chii kuitira kuti zviri kuitika munyika mbiri idzi zviwanikwe zvichisvika kumagumo?
Basa remakristu kurudzire runyararo. Saka kana zvichizingapave nerunyararo pasi rese, ndipo patinomira sevanhu vakasikwa mumufananidzo waMwari, sevanhu vanodairi muna Mwari. Hapana paunoti ava mapalestines kana kuti ava vanhu ngevechiIsraeri, ava vari nani, ava vasi nani. ngoti dai paite kubvumirana durunyararo ruwepo sekutaura kunoita Psalm 46 paverse 9 kuti Mwari anokonzeresa kuti hondo dzipere. Saka ndo munamato wedu kuti hondo isatapukira nekudenhawo dzimwe nyika kuti dzipinde muhondo asi pawe nerunyararo.
Muri kuwanikwa muchibata minamato here?
Kubva pakatange hondo iyi takatange kunamata. Ndinodatarisira kuti kana mumaconferences echechi yedu yeUnited Methodist vanhu vari kunamata, pasi rese kune makristu tiri kunamata. Asi tinoona sekuti chinhu chakaprofitwa namambo Jesu echidaro kuti mumazuva ekupedzisira kuchava nehondo.
Avanga vari Reverend Eva Mudambanuki vekereke United Methodist iri kuKansas muno muAmerica vachitaura naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7. Marvelous abatawo Sheikh Ishmael Dua vesangano reUnited Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe avanoti vanotsigira nyika yePalestine muhondo iyi. Ngatinzwei divi ravo.
Pamamorizem zvinokosha, tine nzvimbo nhatu dzinokosha kwatiri, kumeka kwatinofesa, then kwozouya kumadina kwakavigwa profet wedu naipapa pakabereke vana Jesu apa. Saka sezvo hatina chimwe chatingaite kuti tivabatsire kunze kwokuti ngatiitei minamato, kuve nerunyararo, uyezve maamericans ngavarege kuramba vachikurudzira moto kuda kuzviita saiwo mapurisa enyika yese yepasi. Ngavatye Mwari. Asi chimwe chandokurudzira ndechekuti nyika dzemaarab ikoko vamwe vacho ngavarege kuita vatengesi vachidya nemaamericans vachitengesa. Uyezve tinokurudzira kuti maresolution akabatwa kuUnited Nations ngaapurimendwe iyayo, ende mushonga wacho kupa nzvimbo dzavakapamba varidzi vepalestinia, nokuti maisraelites vakapamba nzvimbo dzevaridzi.
Pane vamungati imi sesangano renyu rechiMoslem muri kutsigira here?
Zvangofanana neZimbabwe, zvanti mirenge yakapambwa taitsigira vasununguri verusununguko. Taitongatsigire sinisi Israeri ndiana sinisi vamuve ikoko. Tikutsigira ava nokuti ngavapiwe nzvimbo yavo ndeyavo. Ende chamafanira kuziva ndechekuti inonzi Jerusaremu inosenzeswa nezvitendero zvitatu. Moslem inosenzesa ipapo, makristu anosenzesa ipapo, nemajuzi chaivo chaivo vanosenzesa ikoko. Kwazi maPalestinians, tine maPalestinians vari maChristians vari ipapo. MaPalestinians havasi maMoslem chete, kune maPalestinians varichi maChristians vamwe vachipinda chechi yechijew asi vari maPalestinians. Tana vesewo ndo vakurayiwa, kwete kurayiwa maMoslem chete, kukurayiwa munhu anonzi muPalestinian.
Pane zvamuri kuita here sechitendero chemaMoslem mukuedza kuti hondo iyi ipere?
Isusu tiri kuita minamato yakaomarara nekunyora mastatement kuvanhu ivo magrefe nanaUnited Nations ndaivapa hondo ipere, vape varidzi vavo nzvimbo dzavo.
Vanga vari Sheikh Ishmael Dua vesangano reUnited Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe vachitaura vari parunare kuHarare naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7. Mumwe ave kuzviti ndiye munyori mukuru webato reZANU-PF vatafadzwa manyika vanoti vanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti vadzinga nhengo dzebato iri makumi manomwe dziri mudare reparamende vachiti dzakasarudzwa zvine uori mukati nemutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa nemudzimai vavo. Vari kunzi vadzingwa vanosanganisira makurukota anoti amai Barbara Rhodzi, vaJulai Moyo, vaWinston Chitando nevamwe. Vamanyika vaudza Studio 7 kuti vapa mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda tsamba iyi. Hatina kukwanisa kubata vaMudenda kuti tinzwe divi ravo kana mabharani wavo wedare vaKennedy Chokuda, asi vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupuraito Garepi vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti havana kuona tsamba iyi.
Ndaenda kuregistry yeparamendi izvozvi, ndakaunzwa meseji yenyu ndichinotarisa kuti kungava netsamba here yakafanana neyamuri kutaura. Handina kuinzwa, hakuna tsamba yakadaro. Ndikabvunzawo kuti kungava nemunhu here unonzi Manyika wadero asvika achitaura nezveZANU-PF. Handina kumbonzwa inini sa government chief whip anobva kuZANU PF ndirini mumiriri wama MP muno muParliament. Handina kumbonzwa tsanangudzo dzakadaro dzichibva kumusangano. Kana pane chavanoda seleadership yedu yomusangano, inondiudza ini sachifwi. Hakuna zvenyaya yakaita saiyoyo.
Saka nyaya iyi ingava iri kubva kupi chaizvo, vatogaripi semaoni renyu?
I think inongova fake. It's a fake story. It's not a true story. But I think you can go back to whoever told you and find out kuti akauya netsamba kuParliament kana kuti wakazivisa vanhu vacho ivavo ungavani uye wakaonani uye wakasvitsa kupi.
Vari kuti vakaisvitsa ka kuhofisi yava mudenda.
Ndaenda kuregister, ndaenda kwese kunosvika matsamba kuParliament, hakuna tsamba yakaita saiyoyo. So I think it's just the fake. We just fake thing that is coming from maybe some funny characters on social media, but that's not true. You can ignore it.
Vanokokera bato rezana PF mudare reparamende vapupuraito garepi vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromisi mukwananzi.
Hatina zvakawanda zvatingataura tisi veZANU PF ka, asi tazviona kuti munyori mukuru weZANU PF pamanyika mutauriri weparamende vachirekoda nhengo dzeparamende dzekubato ravo. Hatizive zvemutemo zvakanyanya, asi maone redu ndeyekuti vamudhenda vanofanira kungoita zvavakaita kurevawo veCCC kuita zvavakaita izvozvo. Kana veZANU PF vane kakuminyuta kavainako, vanozoenda havo kumatare edzimhosva.
Zvii zvamuri kutarisira kuti vamudhenda vaite?
Kutarisira kuti vamudhenda vaudze Dare mapane maMPs eZANU PF arikolewa, vaudze Zeki kuti kwaane mavakansi 70 mushure mekurikolewa kwenhengo dzeparamende dzeZANU PF. Asi takanyanya kukosha kupfuura zvese ndechekuti kana zvadaro tinenge tine tane maMPs anosvika ku100 varikolewa munyika yeZimbabwe.
Izvi zvinoreveiva mukwanani?
Zvinoreva kuti tinenge tane constitutional crisis. Kana tane constitutional crisis, zvinoreva kuti hurumende iripo inenge isisina kuzadzikana, haisiri pamutemo, hapasisina hurumende. Pakufanira kuti padzokerwe panoitwa sarudzo itsva dzinenge dziri pachena semataura ataa tichingoita, a fresh, free and fair election. Zvabva zvaitwa nekuchimbidzika nekurekulewa kwaitwa vanhu veZANU PF nasekretari general wavo vamanyika.
Mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromisi mukwananzi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya ava anotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute.
Chiitiko chinoda kuburitsa pachena kuti zvinogara zvichiitwa naSpeaker of Parliament akamirira ZANU PF vamudhenda ava vajekobhu mudhenda vanovaivo Secretary for Legal Affairs eZANU, zvinhu zvisina maturo, zvinhu zvisina zvazvinoreva.
Nechikonzero chei muchidaro vamudhenda akavari kuti vari kungoteedzera mutemo?
Nokuti kana tikatarisa tsamba yanyorwa navamanyika tichitora zvaitaurwa navamudhenda nevamwe veZANU PF vakuru veZANU, vachiti kana tsamba ikange yauya before Speaker of Parliament, basa rakwe harisi rokuita inquiry, harisi rokutarira mafacts, harisi rokuongorora kuti anyora ndiani, ane kodzero here, ana kodzero, ndoro kungoimplimenta, ndiri kudzinga. Zvino chitsvambe kuna vamudhenda ndechokuti netsamba yanyorwa navamanyika iyi tichitevedzera presidents yavaisa, kunyanya vachidzinga vanhu veopposition sezvavakaita kudzinga vanhu veCCC vachishandisa munhu akangozviti sekretari jenera anonzi Chavangu, vanofanira kunge vachidzinga vanhu veZANU PF ava.
Asi pane zvakakosha here pane zviri kuitwa izvi varuhanya kana kuti kungodzingirira mhepo?
Hazvina zvezvinoreva. Kudzingwa kwevanhu veCCC hakuna maturo, zvikiitwa inamanyika zvakaparara sokuparara nokuora kwakaita zvinhu zvakaitwa navaChavangu. Asi chichitsvambe kuti navamudhenda nevanhu veZANU kuti we cannot have one law for ZANU PF and another law for the rest of us. The law must treat vanhu equally. And nokuziva kwedu kwepolitics dzomuno, tinoziva isu kuti uyu manyika uyu hasi inderi musekretari weZANU PF, Chavangu hasi inderi musekretari weCCC, haana simba rokuita zvakaita.
Saka poitwa sei kuti paramende irambe ine chiremera varwanya?
So vamudhenda kuti parliament ive nechimiro kuti nyika yedu ine nechimiro. Zvimatsamba izvi zvinonyorwa nevanhu vasina kodzero yekunyora hazvifani kubvumirwa.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika, Dr. Petsai Ruhanya, vanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki vakawanda munyika vanoti havaoni hurumende ichizadzisa zvairi kuvimbisa kuti ichaitira vechidiki kuitira kuti upenyu hwavo huve nani mumakore mashanu anotevera. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvevechidiki Vatino Machakaire, avo vakaudza Studio 7 nezuro kuti vechidiki vanofanira kugadzirira nhapitapi yeupenyu ichaunzwa nebazi ravo.
Tine matambudziko anga achisangana nevechidiki kunyanya emabasa nebudiriro mumabasa avo evechidiki. Tichabuda nenzira dzakawanda dzinoita kuti tikwanise kuvasimudzira. Ndirikutarisira kuti ndirikumirira vechidiki. Kana ndichimirira vechidiki zvinoreva kuti pese panenge pachipindwa pane mikana yevanhu vese ndichawanikwa nchisa vana vechidiki.
Asi wechidiki aimbotungamira sangano rinomirira vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe, Alan Chipoi, anoti muromo hauzarirwi nerwizi.
The same person watutara nezvake izvozvizvi, he was the deputy minister for the past 5 years. So zvinhu zvavakatadza kuita vachiri deputy minister ndozvavaufunga kuti vangakwanisa kuzozviita here nekuti vava minister nhasi. Zimbabwe haisi kuda mapoliticians anouya kuwanhu vachisela maideas. Takabva 1980 tichingoselerwa maideas kusvika pari zvino, but in terms of action hapana chinhu chavarikwanisa kuita. So chishoo chavo chakanaka.
Mudzimai wechidiki anoshanda nesangano rinomirira vechidiki reActivista, Muzvare Caroline Mutimbanyoka, vanoti muono webazi revechidiki wakanaka chose, naizvozvo unoda kutsigirwa.
I think nyaya yekuti access and awareness kuti vanhu vakawanda vazive ende vasvike ivo even into the rural space, in the peri-urban space, ende zvinhu zvizikanwe. You know how it is when these programs are just known by a few people, the very few people vamunoramba muchingoona kumaprograms anenge anzwaona ningi ningi anzwana ningi ongoti ndakwisa zita rako palist and a few people will attend. What is it that is going to be done to ensure that maprograms avada kuitwa, they are rolled out kuma areas, even kune avo vari marginalized kunze kwekunze.
Mumwe wechidiki anogara kuMozambique ada kushandisa zita remadunhurirwa rekuti maikoro, anoti kunyange vavimbiswa mukaka neuchi nehurumende haana tarisiro yekudzoka muZimbabwe.
Tobias Shaya, tinodzoka sei muZimbabwe achiti hei muno kune mabasa? Iwo anhu muZimbabwe wacho mabasa kuyashaya. Indodzoka zvangu ndouya futi ndotambura zvitoana ndione zvishomo zvanazvo kuti hatidzoki muZimbabwe. Tinongodzoka kuyadzona hama dzedu zvatingadzoki muZimbabwe. Mune mayuti autoshaya mabasa. Basa ndevechiwindi, vechivhenda, ndobasa rake kuti tidzoka muZimbabwe isusu.
Wechidiki anoona nezvekuburitswa kwemashoko muHill Zimbabwe, Tapiwana Shechiriga, anoti hurumende inofanira kusiya rusarura kana ichiita zvirongwa zvakanangana nekusimudzira vechidiki.
Chikumbiro chedu isusu vechidiki kuti zvinhu izvi kana zvoti zvaitwa zvigone kuitwa pajekerere, zvigone kuitwa pasina rusarura, pasina kana kumbunyikidzana. Nokuti mazuva akapfuura kunyange nazvino tinoramba tichisangana nemareports ekuti vechidiki vanonyimwa mikana iyi, vanonyimwa zvinenge zvichibva kuhurumende, kunyange mainputs chaiwo kurimisa, nenyaya yekuti kuda dzimwe dzenguva vanenge vachisapota bati risiriro remuhurumende. Tese tiri vana veZimbabwe, hapana mukuru, hapana murefu, hapana mupfupi, hapana dangu, hapana gote kwavana veZimbabwe.
Uwandu hwevechidiki muZimbabwe hunosvika zvikamu 63 nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana, kana kuti 67.7%. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reKano muNigeria rakaita michato chiuru chimwe chete nemazana masere panguva imwe chete, kana kuti 1800, ndokupa zvipo kune vakachata ava. Chinangwa chedunhu iri chaive chokupa mukana varombo vakatarisana nematambudziko ezveupfumi kuti vawanewo mukana wekuchata. Vakawanda munyika vanoti nekuda kwekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika zvinhu zvave kuvaomera zvakanyanya kudarika munguva yadarika. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo hurumende yakanga ichivimbisa veruzhinji pamberi pesarudzo dzanyamavhuvhu kuti zvinhu zvakanga zvagadzikana munyaya dzezveupfumi zvikuru kunyaya dzemitengo. Mumwe muzvinabhizimusi achiri kusimukira ari panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa center kumashonaland east vaonest madzara vanoti kudonha kwedhora remunyika kuri kubata vagari vekumaruwa zvakanyanya nekuda kwekuti mitengo yezvinhu inozoti kwirei kudarika kumaguta nekumadhorobha. Vanoti zviri kuvabatawo sezvo vanhu vachipedzisira vasarudza kutenga chekudya pane kushandisa mari kutenga zvinhu muzvitoro zvakaita sechavo chinotengesa zvekuvakisa.
Mari iri kunoita kuwana mitengo iri kuti kwirei mbichana kunyanya kumaus dollars. Mari yedu yemuno maratigezi achatambirwa ma50 aya, saka zvaakutoonei pakutenga kana chikatika chezvine chenji 50 cents hauchakwanisa kuwana chenji, hautonditsvaga chimwe chaungatore ipapo. Zvinova zvinge zvakaoma zvekuti inguva ita bhajeti kutautenga ichi ndoona uchenji ndozvitenga chakati asi hausina mukana iwoyo.
Mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kwave kukanganisawo nhengo dzavo dzinotenga zvinhu kunze kwenyika dzichizotengesa munyika.
Maproducts acho kuti apinde munyika mukwanise kuzoisa mitengo inoenderana nemakosti amakatarisana nawo zviri kutonetsa nenyaya yemachallenges atinoona paborder. Mukatarisa even supply some of my goods mamwe haasi kutowanika even kumatakshop nekune mamembers edu akawanda nenhau iyoyoyo kuti we are having machallenges paborder.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti nekuda kwekuti vamwe vemakambani vanogadzira zvinhu munyika vanofanirwa kutotenga zvekushandisa kubva kunze kwenyika, zvinoreva kuti vanenge vave kukwidzawo mitengo yezvigadzirwa zvavo, izvo zvinopedzisira zvaomesera zvakare vashandi vanohora mari mumadhora emunyika ayo asisina simba.
Saka kushayika kwesimba kwemari yemuno iriyo mari iri kutambirwa nevakawanda, zvinoreva kuti vakawanda havachakwanisi kutenga zvinhu zvavaikwanisa kutenga nezuro. Zvakutoreva zvekare kuti mitengo yezvinhu inotokwira nenyaya yekuti zvakawanda zvinoda kugadzirwa vamwe vanozviwana nekuti vanoshandisa mari yekunze.
Saka izvi zvingagadziriswa sei? Nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru weCenter for African Governance and Development pachikoro chepamusorosoro cheDurban University of Technology muSouth Africa uye veimbo yenhengo yeBoard Resim Trade muzvinafundo Gift Mugano vanoti:
hakuna kwandakanzwa kunoroorwa munhu neZim Dollar. Hapana mukwasha anoonekwa akakwana anoenda kunoroora neZim Dollar. Saka kana sevanhu maredi yenyika isisikachatambirwi tiri kuitei nayo? Ngatimboisendeka paside tochiisa hwaro hunoda 5 years kusvika 10 years hwekugadzira kuti Zim Dollar izodzoka kana nyika yagadzikana.
Kukwira kwemitengo yezvinhu nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika kunonziwo nedzimwe nyanzvi kwaive kutokanganisa gadziriro yekurima yemwaka uno, sezvo varimi vakawanda vachimirira kuzoita chipatapata kumhanyidzana kutenga zvikwanisiro mvura yaturuka. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Connection na 8 PM nhasi manheru, apo tiri kutaura nevechidiki nezvematambudziko aunzwa nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvombotura befu mushure mekunge dare raramba chikumbiro chehurumende yeSouth Africa chekupikisa mutongo wekuti vane magwaro eZimbabwe Exemption Permit vasamanikidzwe kubuda munyika iye. Vamwe vari kuzviti vakabata chigaro chemunyori mukuru webato rezano PF vanoti vadzinga nhengo dzebato iri 90 mudare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Prasidis Jeremiah.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.